This is Larry London with more of the world's biggest hits after this news update on VOA 1.
I'm Victor Beatty reporting. President Donald Trump has broken decades of U.S. policy by officially recognizing Jerusalem as Israel's capital, beginning the process of moving the embassy there from Tel Aviv.
While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering.
Mr. Trump said he was acting on a 1995 law directing the embassy be moved to Jerusalem, but insisted this doesn't change American efforts to secure peace in the region.
I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians.
Arab and Muslim leaders warned the decision could inflame tensions and destroy efforts to reach a peace agreement.
That made me very sad, very angry.
We're here today. We're condemning the American President Donald Trump decision.
Two views on the West Bank, but Malcolm Hohenlein of the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations said it was the right thing to do.
It doesn't preclude negotiations over the boundaries of Jerusalem or the future status of Jerusalem. In fact, maybe by putting down markers, we will encourage the parties to come because...
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vepotras vanowandi vanotungurira mabasa iyaya vandivindisa kuti vachatarisisa kuti chii chanyanyisoitika. Toona kuti pane akakanya basa here. Kana paine akakanya basa vachaongorora. Kana varipo vanogona kupiwa zvirango kana kuti atoti penalty.
VaSuperman ndiwanzira vanoti vakarara pabasa internet ichidonha nezuro vanogona kurangwa nebazi ravo.
Zvinonetsa muAfrica ndechekuti kana tenge rangu tina mutiristeti tichatodzoka chete sequestion of time. Tarisai Ghana, tarisai Nigeria, tarisai Equatorial Guinea, tarisai Togo, tarisai Gambia.
Vatendai biti vanoti nyaya yekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika haisi yekutamba nayo, uye Zimbabwe inofanira kunyatsoongorora nyaya iyi kuti isadzokorerwe zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuNook Studio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vaSuperman ndiwanzira vanoti nezuro nyika yakarasikirwa nemari yakawanda apo pakadonha dandemutande reinternet. Vamandiwanzira vayambirawo kuti kana paine vasina kufambisa basa zvakanaka vacharangwa nebazi ravo. Mukuziya nyaya iyi tabata vamandiwanzira tikavabvunza kuti chii chakatora nzvimbo.
Ndataura nevekutel one nevekuliquid, ndo makambani mairi anowanzokuunza masaisai eintanet munyika kubva kune dzimwe nyika achishandisa tambo dzefiber optic. Vandiudza kuti kune tambo dzinouya neyatinoti bandwidth inouya neinternet kubva kuundersea cable kana kuti tambo iri pasi penyanza kuIndian Ocean. Tambo iyi yadamburwa netractor hamheno zvayanga ichiita tingangoti zvinambwe makiromita 17 kubva kuBite Bridge chipinda muSouth Africa. Saka zvanzi padambuka tambo idzi pabva padamburwawo dzimwe dzinongara dzakaiswa parutivi kuti kana zvikashata neimwe tambo vanomhanyira voshandisa imwe tambo. Yatinoti pachirungu redundancy. Saka hanzi ndo zvaitika izvozvo. Saka maitikira zvaita zvabva zvatadzisa kufambiswa kwe
container away and it's driving me wild. You're driving me wild. You make my heart shake, bend and break, but I can't turn away and it's driving me wild. You're driving me wild.
On the hits, Troye Sivan, Alessia Cara. That's called Wild. I'm Larry London. Welcome to another hour of the hits here on VOA 1. Niall Horan, formerly of One Direction, met a former bandmate from 1D, Liam Payne. Both of them performed in New York City at the iHeart Jingle Ball Music Festival, which was held over the weekend. And the two of them posed for photos backstage together. And they said, this is kind of fun. Nice to see my old bandmate. Here's Niall's brand new song, Too Much to Ask, on VOA 1.
Waiting here for someone. Only yesterday we were on the run. You smiled back at me and your face lit up the sun. Now I'm waiting here for someone. And oh, love, do you feel this rough? Why is it only you I'm thinking of? My shadow's dancing without you for the first time. My heart is open. You walk right in tonight. And tell me there are things that you regret. Cause if I'm being honest, I ain't over you, yeah. That's all I'm asking. Is it too much?
Plastic money, kana kusina connectivity, kana kusina vasaisai, kunzimbo dzakasiyana na dzenyika. Saka ndirikuona basa ratanangana naro riri rakaita basa rinobatsira zvinhu zviviri, kuti vanhu vakwanise kutaura pa phone dzavo, vakwanisewo kuti vange vachishandisa mari yamazuva ano yemaswipe.
sezvo tine dambudziko recash randi tinofunga kuti rinongopedzwa chete nokushandisa technology iyoyi. Saka ndozvatichada wanyanya kuwandudza nekuchimbidza nekumhanya nazvo ndozvakatarisirwa neruzhinji rwavanhu. Imwewo nyaya yatoda kuti titarisane nayo ndeyekuti nyaya yekuti vanhu vakwanise kuwana service yavo kana vachinge vachishandisa nhare vasingabirwe mari yogadziriswa sei. Tichanzi zvitarisisa izvozvo nokuti vazhinji vava vachichema kuti vari kubirwa mari dzavo panhare, uyezve kuti kana vachifona mafoni ari kungokata. Toda kuchisimbisa mutemo wekuti kana watadza kupa sevhisi yakanaka unokwanisa kurohwa nezvirango zvekubhadhara mari yakawanda kuti usazvipame zvakare.
Saka ivo vekambani dzenhare mbozha vari kuzvinzwisisa here zvichemo izvi? Muri kugara navo pasi here muchitaura navo kuti aiwa vanhu vari kuchema chema?
Vanozvinzwisisa, vanozvinzwisisa nekuti zvitori mumutemo kare. Handi zvaminisa mandiwanzira, asi kune mutemo wakatotara izvozvo kuti ndo maitirwo azvinoitwa. Saka vanotoziva kuti mutemo unoti kuti toda kuti mutemo uchiimplimentwa uchishandiswa kugadzirisa zvaazvichenesa.
Gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupa mandiwanzira vari parunare muHarare. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti wandu hwevanhu vanyorisa kuvhota hwapfuura zvishoma pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu. Kunyange hazvo chirongwa chekuedza kunyorisa vanhu vakawanda panguva imwe chete kana kuti blitz chiri kutarisirwa kupera musi wa19 zvita paine chinangwa chekunyorisa vanhu mamiriyoni manomwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzemichina yekuvhotesa vanhu yebiometric voter registration, Dr. Samuel Chindaro, avo vanoti uwandu hwanyoresa kusvika pari zvino hunogona kutodzikazve kana vanhu vakanyoreswa ava vatanga kupepetwa.
Pari zvino I do not expect network challenges to be an issue at all, nokuti pari zvino vari kushandisa mushini unenge wakazvimirira, because vari kungoenda necomputer vanokolekta mafingerprints kana nemaface images acho avari kukolekta vachiisa panzvimbo imwe chete palaptop ipapo kana pakombyuta ipapo. Saka handifungi kuti izvo zvinoafektwa nenetwork, nokuti ichazosvika nguva yavanenge vakuda kuti vazotakura zvavanenge vatora palaptop iyoyo kuti vazozvisa pacentral server. Ndo patinenge takutarisa kuti zvavari kushandisa nzira ipi. I think ndipo pavanogona kutanga kutaura nemanetwork challenge. Pari zvino pachirungu tingati vanhu anofanira kunge ari ma-standalone machines, standalone biometric equipment yokuti it should not be affected by the network at all. But if it is, then they need to explain to the public kuti zviri kuafektwa pano.
Totarisawo nyaya yekuti iyo yesevha yamataura iyo, vari kuti ivo sevha iyi yakauya yakawedzeredzwa vachishanda ivo neUnited Nations Development Program kana kuti UNDP. Sevha iyi yakakosha zvakadii?
Pasevha ndipo pane nyaya yese. Kana vachiti yakagadziridzwa zvinoreva kuti either vanga vanayo sevha kudhara, which we can expect kana vanga vanawo makombyuta kudhara, because sevha ingori kombyuta hombe inokwanisa kuchengeta data rakawanda. Kana vanga vanayo kudhara ikabatsirwa kuti iupgrade kuti ikwanise kushanda nemabiometrics avari kukolekta pari zvino, then it is possible kuti vanokwanisa kunge vane sevha yakadaro. Handifungi kuti zvinhu zvinonetsa sei. Chinhu chikuru pasevha apa ndopo kuti ndipo pavanofanira kubudira pachena kuti pasazova nokukakavadzana pamberi, nokuti pasevha apa ndo pachaiswa mazita evanhu vese, mafingerprints ese nemafesi ese evanhu vanenge vakolekta nedata rese rinoiswa ipapo. Ndopo vachazoshandisa mamwe maprogramu ekompyuta anoita kuti vachenese zvese zvavanenge vaunganidza, vachibvisa vanenge vadzokoredzwa nevanenge vakakananisika kuiswa mudatabase. Saka resevha ndo pane nyaya hombe, so they need to make sure kuti resevha iyi yakachena, haina zvimwe zvinhu zvainge inazvo kare zvinokwanisa kuzokanganisa mazita evanhu anenge akakolektwa pavoters roll. Uyezve kuti hapana kuti sevha rakachengetedzwa zvakakosha zvokuti hapana anokwanisa kusvika achipfekera kana kubvisa mazita evamwe vanhu. Saka pane sevha apa ndo pane nyaya hombe ikarekerekza kunatso kuchengetedzwa zvakanaka nokuratidzwa vese vemapato achange ari mumaelection kuti vagutsikane kuti sevha iyi vakachena iye sevha iyi vakachengetedzeka zvakanaka vanokwanisa kuzoitika kukaradzana pamberi.
Ivo vanopikisa vanga vachichema-chemawo kuti havasi kutoziva kuti sevha racho iri riri kupi, riri kuchengetwa nani nezvimwe zvakadaro-daro, asi vezeki vari kuti ivo aiwa havafaniri kutya zvinhu zvese, vachazvibata nemutoo wakanaka. Munoona sei nyaya iyo?
Tinoremekedza zvinenge zvataurwa navo Justice Makarau. Kana vachitaura kuti zvondizvo zvavakaita, then vanofanira kungozviratidza pachena kuti kana yasvika nguva yacho kuti varatidze vacho vemapato ari kutora anenge achiparticipate vemaelection, vovaratidza pakachena, vovaratidza kuti zviri secure. Kana vaine nyanzvi dzavo dzinenge dzichida kunatsoongorora, vona kuita zvinhu zvepo pachena kuti vasazowana kukakavadzana pamberi. Saka kana vachitaura kudaro, aiwa hatingambovarambire pari zvino, but vanofanira kuzo kuti attend to a word kana nguva yacho yasvika yekuti varatidze vese vemapato vanenge vachida kuona kuti sevha ravo rakachena uye rakachengetedzeka zvakanaka.
Tichitarisawo iyo mifananidzo inenge yatorwa iyi, yese inokwanisa kuti ishandisike here, Dr. Chindaro?
Right, ndopatisa imbotaura nyaya yekuti zvinodhipenda. Zvinodhipenda nokuti vanhu vavari kushandisa kuti vatore mifananidzo iyoyi nemafingerprints kuti vakawana training yakadini kuti vakwanise kutora mifananidzo nemafingerprints. Nokuti zvinogona kuitika kuti zvinhu vacho matorero avanoita anokwanisa kunge asingazoenderane nemushini wacho paunenge wakuda kuzotanga kutsvaga vanhu vakadzokoredzwa kuti ukwanise kuongorora izvozvo. Zvinodhipenda nekuti mifananidzo yacho nemafingerprints yacho zvauya kusevha kwacho zvakachena sei uye zvakatorwa zvakaita sei.
Nyanzvi munyaya dzemichina yekuvhotesa yebiometric voter registration, Dr. Samuel Chindaro vari parunare kuBritain. Tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota iyi, regai timboenda kuhurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa.
Munhu wese anogara munharaunda anofanira kuregista paphase 4 inova yekupedzisira pachikamu chekuendeswa kwekunyoresa kuvhota kuruzhinji. Saka ini semuridzi wenyaya kana kuti semuridzi wechoto, muridzi wechoto kandionekwa nembare nokuti unenge uchishukudzira uri pedyo nechoto, saka hai tashukudzira huni kuvazhinji kuti vaone zvakakodzera kunyoresa kuvhota kuti vakwanise kuvhota, nokuti mutungamiri anobva mukuvhoterwa. Kune vamwe vanoti haisati vhota hazvina zvazvinochinja, asi chero ukasavhota wavhota, kuramba kunonyoresa kuvhota unenge watovhotera zviripo. Saka pane vanhu vaviri chete, anononyoresa kuvhota osarudza mutungamiri waanoda, kana asinga anonyoresi kuvhota osarudzirwa mutungamiri nokuti waramba kunyoresa kuvhota.
Asi vagari vatambira sei danho irori?
Mugoma Jonga, chanyanyofadza ruzhinji nechekuti vanga vachiona MP wavo achitenderera nemugwagwa musha nemusha, imba neimba, munhu nemunhu, tichitaura kumadzimai, tichitaura kunana baba, tichitaura kuvakomana, tichitaura kuvasikana, tichitaura kuruzhinji kuti chatakanangana nacho ndechekuti hazvinei nekuti uri bato ripi, bato rako harina basa, chikuru ndechekuti huya uzogadzirisa kuva nesimba rokuvhota, kuva nesimba rokutaura mutungamiri waunoda. Zvemapato hazvipinde, zvokuti unoda ani hazvipinde, wabuda mumba maani hazvipinde. Chinoshanda chete ndechekuti tora kodzero dzako, tora izwi rako. Chatisingadi ndechekuti vanhu vabirwe simba kana kusvetwa mazwi avo zvokuti vanotadza kuzotaura kuti vanoda mutungamiri akaita sei. Haazvafarirwa munhu wese, vanga ari kurimbinyuka, vamwe mupururu, vamwe miridzo, harawa dzedu dzichiratidza kusununguka zvikuru dzibva pasi pemiti pavanenge vakangodekara papfana yedu asina mabasa, vanenge vachitamba vari mumasendraini umu nekurova zvavo kurango, vamwe vachirova mushombodziya, vanga vachitosiya vachiti tombonangana nezvataurwa naMP.
Tinoonawo zvakare kuti pakuparurwa kwechikamu chechina ichi, vaya vainzi vane vabereki vekunze vabvumidzwa kunge vachinyoresa kuvhota, imiwo matambirawo sei chiitiko ichi mudunhu menyu?
Zvinhu zvinotapira, tine vamwe munharaunda yedu mukwadzana, munoziva serimwe identity suburbs vanobva vakanga vari kunana Malawi kunana Zambia vanonzi maalien pamutauro unoshandiswa vakati wandei naizvozvo tichitorawo mukana uno kuti zvavhurwa hakusisina ungati zvakandiomera kana ndotadza ndomukana kana hapanzi hapasina gorokipa pagedhi hapana munhu changosara kugohwesa nokuti zvinhu zvaakumunhu wese saka chinhu chiri kufadza nyika chinhu chiri kufadza kana nesuwo kuti dei zvachigona pachiita kuti pawedzerwe mazuva pane anga akatarwa nechekare eblitzaya kuitira kuti isapera musi wa19 kunzvimbo dzose nekunharaunda dzose pawane mukana wokuvhurwa nokuwedzerwa kuti vanhu vanga vasina kunyoresa kuvhota kunyanyanyanyawo futi pakaitawo nyaya dzekumboti masoja anga achibatsira nyika nezvimwe zvanga zvichibatsirika nazvo zvakambodzorera basa kumashure saka pane kodzero dzokuti pawedzerwe mukana nenguva kuti ava muri kutaura vanga vasingambovhoti vakabatsirwa nedare redzimhosva vakwanise kuti vauchike masimba avo vaende kunoombeka kodzero dzavo kuburikidza nemutoo kana kuti nzira yekunyoresa kuvhota.
Imi semumwe wevadare kana nhengo dzeparamende ndimi munogona kunge mune masimba ekusvitsa chikumbiro ichocho kuZimbabwe Electoral Commission kana kuZEC. Zvinhu zvamuri kuronga kuita here?
Ko handiti munoziva kuti kana uri mutungamiri sezvizvi shoko mutemo shoko murayiro uye shoko urongwa saka patangotaura mashoko iwaya kutoreva kuti zvinhu zvatinoda kuti tinodonedza munzeve dzevakuru veZEC tinodonedza pamwoyo nendangariro dzevakuru vezvesarudzo kuitira kuti vaone ukosha kana kuti zvakakodzera uye zvakafanira panyaya yekuti nyaya dzekunyoresa kuvhota dziwedzerwe saka hai ishoko riri kunyanyokumbirwa kunyanyanyanya munharaunda mandinomiririra vazhinji vanga vachitaura shoko iri vachiti hai isusu chatinoda ndeyekuti tipuwe mukana wokunyoresa kuvhota pane nguva naizvozvoiwo hamungaoni kuti kunyoreswa kwevanhu vanosvika 7 miriyoni kungaitwa pamwedzi miviri chete kana mitatu panotoda kuti pawedzerwe mukana pawedzerwe nguva kana tine chokwadi uye tine vimbiso yokutoda kuti vanhu vanyorese kuvhota munyika izvi handionisi kuti zvingava zvinganetsa kumapato anotungamirira reZANU PF nereMDC zvinganetsa kuZEC zvinganetsa kana muhurumende chaimo iyo mutungamiriri uchangoburwa vamunangagwa tinoona sokuti vakapuwa izvi vanofanira kunzwisisa kuti aiwa kuti rwizi runge rune chiremerera garwe ndokunge richichengeta mvura mvura vanhu vanofanira kuchengetwa.
VaNelson Chamisa ndemumwe mutedzeri wevatungamiri vebato reMDC uye vari nhengo yedare reparamende vanga vachitaura vari parunhare kukuwadzana naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na6am kuseni kwega kwega na2pm masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha7pm mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa909 medium wave frequency, pa4930 shortwave, 15580 shortwave ne6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na6am, 2pm na7pm manheru ega ega. Musakanganwe.
Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa nhasi vari kutarisirwa kuparura bhajeti ravo rekushandiswa kwemari mugore rinouya. Bhajeti iri nderekutanga pasi pemutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mukuziya nezvebhajeti iri tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaAlbert Mandizvidza.
Ndinofunga kuti bhajeti yaChinamasa inenge yakaitinetsei kuita asi mukanzwa matauriro ari kuita mutungamiri wenyika kuti vada kuti vaite maprojects anokurumidza kuti vanhu vane mabasa uyezve kutaura kwakaita purezident kuti Zimbabwe iri kusarira kumashure ndinoona vachiisa mari yakati wandei pazvinhu zvinoita kuti mabasa aveko
uyeze mari yakatwa ndei kuzvinhu zvinoita kuti Zimbabwe itanga kuvaka makore anokwana makumi maviri Zimbabwe yanga isingavaki zvinhu zvaka vatingati infrastructure so izvozvo ndizvo zvimwe zvinhu zvatinotarisira kuti zvingaitiki asi mukatarisa futi mari yacho haipo mari ichaonawo sezvinhu zvakamazva muri kuona kuti masoja akakwanisa kubetsera vamunanga kuti vapinde pautungamiriri saka kwachava nekuda kuvafadzawo kuti vave vachipuwa mari yakawanda kuti vatenge zvombo nekupanana zvinhu zvakawanda saka zvinhu zvinonetsa tozotarisawo nenyaya dziri kuita vanhu kupopota nenyaya dzezveutano nezvemamiriro akaita zvipatara muzimbabwe ndevanhu vari kupopota nenyaya zvokuti ende tiri kutarisira kuti vachinamasa vanyatarisa chaizvo kunyaya nyaya yekuti vaise panyaya dzezveutano asi chiri pamberi nechekwamusoro ndechekuti mari yacho hapana vanezvikwereta zvinofakwanisa kubhadhara saka pakatotiome uyezve mukatarisa zvinei zvichida kuti tiise mari kunyaya dzezveurimi zvekurima saka imari shoma ichata kuti kamuzato kacho kanetse kunyatsobatanidza zvakanaka na
tiri kuona kuti makore esaya hurumende yanga ichiita yatingati deficit kana kuti gumisira yapinda muzvikwereti muri kuona ngoma iri ndiyo herapa
pari zvino tinoona tinoona itori iyo ngoma pamusoro pekuti vamunangagwa pari zvino vane nguva shoma yekuti vataridze kuvanhu kuti vanokwanisa kutonga before mamwe maelections aita vachatoita zvavanokwanisa zvinoenderana nekuti kune kunotora mari kana kubhorowa kana kushandisa mari yavasina kuti vafadzi vanhu vanhu vati vamunangagwa vanogona kuitira maelections vagovawo vanokwanisa kuhwina saka inyaya yekuti pane tarisiro hombe kuti zvinhu zvichinje nekukurumidza ende kuti zvinhu zvichinje nekukurumidza panoda mari yacho isina muzimbabwe saka nyaya yekuti tichashandisa mari yatisina inyaya yatakafanira kutarisana nayo kwenguva yakatirebesa
vamwewo vari kuti chiri kudiwa kuti Zimbabwe ikwanise kuti ise mari kumaindastri uku kuti atange kugadzira zvinhu ikwanise kutengesawo zvinhu kunze kana zvadaro yokwanisawo kuona mari iya yatingati foreign currency kana kuti mari yekunzei pane mukana here wekuti zvinhu zvinge zvichigadzikana munyaya dzekugadzira zvinhu munyika